Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera gunyana 23, 2017. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Munhu wese anofanirwa kutanga kunyoresa pacha. Isu hatichiremekedza yatinoti old voters roll iyoyo. Hatichirishandisa, harichashanda pamaelection.
Sangano reZimbabwe Electoral Commission rinoona nezvesarudzo rinoti vanhu vose vanofanira kutanga kunyoresa kuvhota pacha. Vagari vemuHarare vochema-chema nekubhadhariswa mvura yavasiri kushandisa.
Imi makafumuka imbenyu haina chimiro. Maiveri wazanuro nababa mufundisi kuruvanda. Dai mai vamubhedhuru ndiani waiziva zvakavanzika. Haikona pazvitoro pane vanhu zvokwadi makasvodesa.
Nhasi tine hurukuro nemudetembi Ebel Mauchi. Ii ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sachigaro wesangano rinoona nezvesarudzo reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC amairita makarau vanoti vanhu vose vanofanira kutanga kunyoresa patsva kuti vakwanise kuvhota musarudzo dzegero rinouya. ZEC yakaparura gwaro idzva iri nemusi wemuvhuro svondo rapera. Mukuzeya nyaya iyi tabata amai makarau tikatanga nekuvabvunza kuti vanhu vanokwanisa kunyoresa here nemadrivers license kana kuti magwaro ekutyairisa dzimotokari.
Driver's license haishandi nekuti driver's license haitauri kuti uri citizen weZimbabwe here kana kuti kwete. Inongotaura kuti unobvumidzwa kuchaira mota yako muno muZimbabwe. Ndosaka tisingaishandise.
Ko chii chaitika kune vamwe vanozosvika makore 18 tapfuura musi wa 15 ndira uyu uri kunzi
vanongoenda musi waita 18 iwoyo anongoenda kumahofisi edanambotauraye. Ma district office acharamba akavhurika ononyoresa kuti iye zvino ndauda kunyoresa kuti hamuvhoti ndane makore 18 anonyorwa oedherwa muvoters roll.
Asi vanokwanisa kuvhota here?
Kana sarudzo isati yadainzirwa nomination court isati yagara vanokwanisa kuvhota. Mutemo wedu unoti kana sarudzo yatarwa nomination court yapiwa musi wainogara. Musi unogara nomination court tine mazuva 12 chete ekuramba tichitora vanhu muvoters roll. Mazuva 12 iwayo yapera tinovhara voters roll ye-election iyoyo. Asi vanhu vanoramba vachinyoreswa. Zvazvinoreva ndizvo kuti vanopinda havo muvoters roll asi emaelections anotevera kwete maelections anenge atarwa nguva iyoyo.
Saka musi wa15 hazvirevi kuti vanhu ngavabva varegedze kunyange hazvo
kupedzisira. Hausi musi wekupedzisira musi wa15. Musi wa15 uri kungoreva kuti ndo patichapedzisira kutora mazita evanhu avo vanengati vachaenda ivo kunogadzira yatinoti new voters roll. Mazita esatiri kutora iko zvino kusvika musi wa15 ndo hatichaisa pamwe chete togadzira bepa ratichange taa kuti muZimbabwe ii ndo new voters roll yenyu itsva. Pavoters roll iyoyo vanhu vacharamba vachingotutsirwa vachiedherwa nekunyoresa kwavanenge vaita kusvikira mutemo wedu wachinjwa yatinoti continuous voter registration.
Tochitarisawo nyaya yevanhu vanga vachimbovhota makore esaya. Muri kuti imi makumba gwaro idzva revavhoti kana kuti yatiri kuti BVR system iyi. Mukanyatsojekese kuti vanga varipo kare vanokwanisa kuvhota here kana kuti munhu wese akutanga kunyoresa patsva?
Munhu wese anofanirwa kutanga kunyoresa patsva. Isu hatichiremekedza yatinoti old voters roll iyoyo. Hatichirishandisa, harichashanda pamaelections. So uya anenge achida kuzovota 2018 zvichienda mberi anofanirwa kutouya onyoresa patsva. Hazvinei kuti wakatanga kuvota 1980 kana kuti wakapinda muvota zuro 1985. Tiri kukumbira ruzhinji rweZimbabwe zvese kuti vauye vazotipa mifananidzo yavo, vatipe mafingerprints avo, tivaise munew voters roll. Voters roll yatiri kuumba itsva ndo voters roll richangoshanda chete iroro. Saka vanhu vese ngavauye patsva.
Sachigaro wesangano runoona nezvesarudzo reZimbabwe Electoral Commission, amairita makarau vari parunare muHarare.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Sachigaro wesangano recombined Harare Residents Association vasimba rashe moyo vanoti vagari vakawanda muguta reHarare vari kuchema-chema nekubhadhariswa mari yemvura yavasiri kushandisa. Izvi zvinonzi zviri kuitika muHighfield, Mabvuku nedzimwe nzvimbo. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wedhorobha reHarare vaMichael Chideme sezvo vanzi vanga vari mumusangano, asi tabata vamoyo.
Isusu sesangano revagari tiri recombined Harare Residents Association tiri kushushikana zvikuru nematanho ari kuterwa neguta resiti reHarare. Apo zvinhu zvakaomera munhu wese, zvinhu zviri kunetsa vanhu vavarusha kuti vorarama sei. Guta resiti reHarare riri kuvharira vanhu mvura zvisiri pamutemo. Kana ndichiti zviri pamutemo, ndiri kureva zvisingatevedzeri gwara rinotaurwa ravanosungirwa kunge vachitevedzera rinotaurwa nebumbiro redu remutemo rinova constitution yeZimbabwe. Veguta resiti reHarare vari kukoshesa nyaya yekuti munhu ngaangotipa mari kunyange asina kwaanoiwana. Munhu ngaatipe mari yatikuda kunyange munhu achiti ndine padiki pandinokwanisa kuzipai. Pane vanhu vari kubhadhara pashoma nepashoma pavari kukwanisa, but vari kuwanikwa futi vachivharirwa mvura. Zvinova zviri kukonzera kuti iveni vanga vachida kuti vabhadhare vava kuwanikwa vachikundikana, vachiora mwoyo mukubhadhara kwemari dzemvura idzodzizi.
Tiri kunzwawo kuti vamwe vakavharirwa mvura kare kare vari kubhadhariswa mari dzacho. Zviri kufamba sei?
Ichokwadi, pane vakavharirwa mvura kudhara vane mvura dzakatovharwa, haisi kuuya mvura kudzimba dzavo, but kupera kwemwedzi yoga vari kusungirwa kunzi vange vachibhadhara mari. Izvi takatozviona kubva ivheni kunzvimbo dzakaita sana Tafara Mabvuku. Zvinhu zvava zvagara zvichiitika, kutorina mvura inouya ikoko, but vanosungirwa kunzi hanzi munofanira kunge muchibhadhara mari, mari yekuti kai kana mvura yazouya kana kuti hamenoti imari dzichii dzinenge dzichizivabhadhari. Saka zvinhu zviri kugumbura vagari. Zvinozvita kuti vagari vagare vaine ukasha vachivenga vanhu vanosevenzera chiito vharare nevatungamiriri vedu zvakare vekuchiito vharare ikoko, nekuti havasi kukwanisa kubata nyaya dzemagari edu nemazvo. Pane nyaya yakaita seyokesh. Yokesh vaya vakavadzoka futi vari kudzoka futi vachishungurudza vagari zuva rega rega.
Saka mambo otaura here nemagweta enyu nezvenyaya idzi?
Titori mushishi rekukurukura nyaya iyoyi nemagweta edu, zvekuti ndinodayira kuti muziki yatiri kupinda iyoyi vanhu vese vari kusangana nedambudziko nekuvharwa kwemvura iri tichawanika tichivabatsira kuburikidza nekuinda kwatichaita kumakotsi zvinhuzva kuti zvichafamba sei.
Sachigaro wesangano recombined Harare Residents Association vasimba rashe moyo vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu chatinotarisa nezveupfumi, nhasi tine hurukuro nenyanzvi munyaya dzezveupfumi vaKalisto Jokonya nezvekutatarika kweupfumi uye zvingada kuitwa kuugadzirisa. Tabvunza vaJokonya kuti kushomeka kwemari kumabhanga nekutengeswa kwoitwa mabond notes nemari yepamusorosoro mumugwagwa kunorevei.
Hatimborambi kuti inenge yotoratidza kuva hyperinflation, kureva kuti inflation yapfuuridziya zvakanyanya. Ndo zvaakutiratidza iye zvino. Pachinguva chatiri pano ndo kuipa kwazvo. Zvinoreva kuti Zimbabwe senyika inofanirwa kutoti iende inotengesa kunze, iwane zvinhu zvainogadzira mune chinotengesa kunze, kuti US dollar irambe ichiuya munyika. Ndo kuti zvitomira, kana kuti totowana yakati kuti sezvahambe izvirongwa nagavhena kuti muuye 600 million iuye muno muZimbabwe, vachiunza 600 million. Saka iyo 600 million ikauya zvinoboita kuti mune stability. But inoda kuti ive ichisupportwa nechi nekunge tichitengesa kunze kwenyika.
Mungati ndehapi mabhizimisi angatsigirwe kuti akwanise kuunza mari yakati wandei?
Zvikuru chinoita kuti tiite zvakanaka yanga yagara iri ma migodhi. Zvinhu zvinobva kumigodhi kwedu ndo zvinhu zvikuru zvotifanira zvikurudzirwe izvozvo. Kuti mugodhi kubudiswe goridhi rakati wandei ndo zvinoita kuti zvigodhi tigounza mari inopinda. Tobva ipapo tikabva kumagoridhe tinofanirwa kuenda futi kunyaya yematourism. Dete achagona kuattracta vanhu vakawanda vanouya kuno vachizoona zvinhu zvatinogadzira muno munyika kana kuti zviri zvakada vana Victoria Falls vachiita sei vanhu vachitaidza vachiuya. Izvozvo ndo imwe nzira futi inogona kuunza kare dziuya munyika. Zvingadai zvichitibatsira. Ndingati zvikuru zvikuru sa zvatinowana nazvo mari zvicherwa uyezve netourism ndiyo yatofanira kudaita kurudzira. But hatisati hatiwani vanhu vakawanda. Panika sekuAmerica kunongouya vanhu 50,000 deiye tikangopanzirayo ne100,000 tatoita zvakanaka.
Asi semaonero enyu pane chido here chekuita izvezvi kuti upfumi hunge huchigadziriswa sekukwezva vekunze uye kugadzirisa zvinhu munyaya dzekucherwa kwezvinhu?
I think chido chingangowanika asi nhamo dzatinadzo isu ndedzokutiwo tinonyanya kuzvidhonza nezvinhu zvatinazvo tinozvidavo chaizvo tozvidhonza. Tokanganwa kuti imwe nguva vanhu vanotitengera zvinhu izvi ndo vari kunze ivavo. Saka muupenyu iva neshamwari usangova navanhu vasine shamwari. Shamwari dzinokosha.
Mubvunzo wekupedzisira asi tatarisana nesarudzo kudai pane zvingafamba here munyaya dzezveupfumi?
Zvinhu zvinofamba hazvo. Hatirambi kuti zvinofamba. Zvinhu kugona kufamba kuda kwevanhu kuti zvifambe. Asi kana vanhu vachingavoni kutambura kwavakuita vanhu nokuti zvoda kuti vanhu vanotonga vafambe vachiona kuti vanhu vari kutambura sei. Izvozvo ndo zvinoita kuti vanhu mukurumidze kuti ngandigare pasi mutaurire nevamwe.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaKalisto Jokonya vachitaura vari paRunare muHarare. Chirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa. Nhasi tiri kuita hurukuro nemiriri wemutasa South mudare reparamende Muzvare Arin Zindi, avo vari kubatsira vanhu munzvimbo yavo muurongwa hwekupfuya huku. Tavabvunza kuti chirongwa ichi chiri kufamba sei.
Saizvozvi tiri kutengesa huku imwe chete at $4 nekuda kwechirwere cheflu dzehuku. Zviri kureva kuti vachawana kamari kakati kuti kane matauriro. Challenge yedu manje tatanga mainitiatives akafanana naiwayo. Inozouya pakuti huku dzacho kana kuti machicks haachawanika nepamusaka pekuti vanhu vanga vari muindustry yekubreeda machicks munhu mumwe chete kana kuti vaviri. In this case it's Ivens. Ivens ndiyo ine monopoly yacho. Saka kana yato affectwa iyo zvinoreva kuti poultry production industry yese yatoenda mudondo. Ndo challenge iripo. Saka hurumende ini ndinoda kuikurudzira kuti iedze nepainogona pese kuti vanhu vanoita zvekubreeda huku ndinoreva kuchochonya tuvana twemabroilers tunozenge tuchitengeswa samachicks seproject yandataura iyi kuti wawande kana vakawanda uyo akawana dambudziko uyo anoramba chendererawo mberi. Hatichamira senyika nekuda kwekuti munhu mumwe chete ndiye anenge ane chii aine monopoly yekubreeda machicks.
Munosarudza sei vanhu vekushanda navo? Madzimai chete kana kuti hazvina basa anenge achida kungoitawo ebhinda ukai?
Mamiriro akaita upfumi hwemunyika medu kana kuti ikonomi yemunyika medu haisiri yekuti iri kusarudza mudzimai kana kuti kusarudza murume kana kuti mwana wechidiki. Munhu wese ari kunzwa kurwadzikana naizvozvo kuti mari haisi kubatika haisi kuwanika. Saka muprogramu yangu yehuku iyoyi vana baba vana amai mayouth vechidiki varimo muprojekti iyoyo neni wacho ndirimowo zvakare. Saka because of my also involvement in the project zvinobva zvaita kuti ndiri kupata projekti sekunonzi projekti yangu ndinenge ndichida chaizvo izvo kuti zvinyatsofamba namazvo. And we are going through processing ye abattoir iri registered nemutare provincial veterinary department kuitira kuti zvinhu zvedu zvinyatsoendeka.
Mubvunzo wekupedzisira, saka huku idzi munozonotengesa kupi mukaita mushandira pamwe?
Tine market yedu iri readily available yekuti kana dzangoibva huku dzedu tinobva tangoendesa. Ndokunaka kwazvo, tikangoendesa vobva vatibhadhara tobva tadzoka futi kubasa kuti titsvage dzimwe huku toramba tichingodaro. So I'm quite hate about that because marketing muZimbabwe ndo chimwe chinhu chinotinetsa. Saka for this project in constituents mangu, I'm quite happy nepamusaka pekuti marketing tinayo.
Mumiriri wemutasa South mudare reparamende Mzvari Irene Zindi vari parunare kwamutasa kwakare. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Iko zvino tochienda kuna Marvelous Mhlanga nyauye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo.
Ndina kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemutungamiri wesangano reZimbabwe Women in Politics Alliance Muzvare Linda Masarira. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu Muzvare Linda Masarira.
Makadini henyu ndinotenda kuva pano kwakadini kuWashington DC nevateereri vetema sora seizara nhasi.
Nhasi pachirongwa chedu tiri kumbotarisa nyaya yekunyoresa kuvhota uye kuti madzimai munyika vari kuona sei chirongwa ichi. Tinoona kuti imi makaenda kunonyoresa, tipeiwo nhoroondo kuti zvakafamba sei.
Chipiri Maskati ndakaenda ndichida kunonyoresa kuvhota. Pandakasvika ikoko ndakawana vanhu vari kudzorerwa. Vandakakwanisa kuvhunza vakanditi mapepa ekunyoresa acho apera, uye mamwe ari kushandiswa nevanhu kuishandisa sekuratidza kwavanogara, yatoti proof of residence nechirungu, fomu VR9 raizi rakange rapera zvakare. Ndakasvika paya ndokuvhunzawo vanosenza kuzei kuti zvekufamba sei. Vakati aiwa mapepa ekunyoresa aita sei apera. Ndikavakurudzira kuti vafonere kuhead office kwavo kuti mapepa iwayo akwanise kuuya. Vakati havakwanise. Tikavakumbira zvakare Masikati apa takasvika vanga paina vanonzia Maisali Nyuve vekuWomen's Coalition of Zimbabwe zvakare, vakanga vatadzawo zvakare kuti vakunyorese kuvhota. Saka takaedza kukumbira mafomu acho kuti tiende kunofotokopa todzoka nawo tonyoresa kuvhota. Zvikanzi hatitorina.
Zvamira zvakadaro makazoita sei?
Patakazokwanisa kuita zuva iroro, patakabuda takataura nevemacivic organizations vakawanda tikati ngatikwanisei kuti tinofotokopa mapepa aya akawanda tiunze tipe zeki, nekuti havatorina mapepa ekunyoresa. Asiwo vakange vatanga chirongwa ichekuita sei chekunyoresa kuvhota. Musi wechipiri handina kukwanisa kunyoresa kuvhota. Ndakazomukira zvakare musi wechitatu mangwanani ndokusvikako 7 o'clock dzavaiti vanovhura. Vakanga vasati vavhura zvakare nekuti vanga vasina mapepa ekunyoresa kuvhota. Asi nemapepa aya takataronga munzvimbo dzakasiyana siyana kuti afotokopa akakwanisa kuti azotsvetwa kuzeki ndokuzouya. Auya kudaro takaonawo zvakare matambudziko anga aripo ekuti kunyoresa kwacho kuri kutora nguva. Tovaona kusvika 20 minutes munhu mumwe chete ari kuitirwa iwo mabhizi ara kutorwa zvigunwe, kutorwa mapikicha nezvakadaro daro. Zvakare uyu commissioner of oaths anodzidzisa proof of residence kunenge kusina. Magweta ndo anotozopesera kubuda akamirira kunyoresa kuvhota vakukomishina mavr 9 form aya.
Imi makaenda kunzvimbo ipi uyezve zvakakutorerai nguva yakareba sei kubvira pakusvika nekuzonyoresa kuvhota?
Ndakaenda pazeki registration offices panumber 1 remembrance drive kumbare. Ndakatora maawa matatu kuti ndikwanise kuti ndinyorese kuvhota.
Ndezvipi zvimhingampinyi zvamungati zviri kusangana nemadzimai anenge achida kuenda kunonyoresa kuvhota?
Matambudziko ari kusangana nemadzimai kunyanya vakachata, vakachinja mazita avo, vari kushandisa mazita evarume. Kune vamwe vandakasanganawo navo vakavaka vatouya murume nemudzimai kuzonyoresa kuvhota vaine proof of residence yorakidza kwavanogara. iri pepa remagetsi ranga riri zita remurume murume akakwanisa kunyoresa kuvhota mudzimai akatadza kunyoresa kuvhota zvichinzizvo nepepa rekuratidza kwaunogara harisi muzita rako ndoba matambudziko andakaona ari kuwirwa nemadzimai kana vachinge vaenda kunonyoresa kuvhota mamatambudziko zvakare andakaona ndeyekuti madzimai pavanoenda kunochinzisa zvitepa paya vamwe vanochinzirwa masenemo vasingazivi osvika kuyo unonyoresa zita rake ozoudzwa kuti zita rauri kushandisa harisiriro saka chandoda kukurudzira hangu nyanyanya kumadzimai ndekuti hamuchienda kuya endai makatakura mamarriage certificate enyu zvitupa zvenyu kuti zvikurerukirei zvakare makadhi evana ari kunzi anoshanda seproof of residence makadhi ekuchipatara ari kunzi anoshanda zvakare seproof of residence mumwe zvakare kana zvese zvisipo kozoshandiswa fomu VR9 rinozoda commissioner of oath kuti adini kuti ukwanise kunyoresa kuvhota
zvii zvinodiwa nemudzi maiwo zvake kuti aende kunonyoresa uyezve zvii zvamungatsinhire mukupeta hurukuro yedu
zvakakosha ndechekuti mudzimai agare aine chitupa chake chichioneka tisina kumari kavavara kana zvakare asina zvinhu zvandakurukura nezvazvo izvi zvemukuratidza kwaanogara kana tsamba yakansenda kana kuti yasabhuku kwaanogara anosvikako okumbira fomu rinonzi VR9 vaunonyora kuti ini ndini midhamasarira ndinogara mudunhu rekwamasarira wonyora pasi commissioner of oath odinda zvinoshanda zvakare nekuti ndakanzwa kuti kwagutu kuna vamwe amai vakadzorerwa sinzi havana proof of residence pamwe nekuti ange asiri kuziva nekuti hazvina kunatsoshedzerwa zvakanaka kuti zvinhu zvinodikanwa kuti uende kunorejista kuvhota kunonyoresa kuvhota unogona kusvikako wononyora fomu VR9 nokomishona commissioner of oath zvekunyoresa hazvisi kubhadhariswa mari zvinoitwa pachena ikodzero remunhu wese kuti azoenda kunovhota kana nguva yekuvhota yakwana
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai muzvare Linda Masarira kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu
ndinotenda
chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
tinotenda zvikuru Marvelous iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri
ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokunzirai chirongwa ichi ndine wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nhasi taita rombo rakanaka rekusangana namukoma Abel Mauchi vanoenyanduri anozivikanwa nenhetembo dzake dzinotyora mbabvu mukoma Abel vanogara kudunhu regutu kumasvingo nhasi tati timbonzwa nezvenhoroondo yeupenyu hwavo tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 mukoma Abel
maita zvakanaka matanha Abel Mauchi chaishefu mudeshe
vazhinji vangada kuziva kuti mukoma Abel vakamira sei vakaberekwa riini vanobva kupi vanowanikwa papi vakadzidza kusvika papi
Abel Mauchi akaberekwa mugore ra1975 pachitando hospital uri musi wa17 July Abel Mauchi ndakazokurira musama wamatuvi munowando mune rukufuti rwangu ndakazopinda chikoro rwechimoti kusvika mune rwechinomwe pamutende weprimary school musama vachipara mudunhu rokwamakore kuguti south ndakazovamboka rwizi kuti ndoenda paripiri secondary school kunoita dzidzo yangu yepamusoro uko ndakanosvikoita dzidzo yangu yepamusoro form 1 zuva rimwe kwemaomanacheka ndauzendera mberi nechikoro kubva ipapo 1989
chii chakaita kuti muzosiya chikoro mukoma Abel
zvimwe zvizhinji zvinosanganisira zvandangoti kushungurudzwa kutarisirwa pasi asi zvinhu izvozvo zvangu ndasingati hangu kuzvitaura ipapo nokuti ndive chinyoko chandiri kunyora asi ndosaka muchiona nhetembo dzangu pa692 dzandakanyora 1 chete inongova yerudo inonzi Judhi dzimwe dzose dzinoratidza kubemba kutsutsumwa kubudisa kutsoropodza pane zvinhu zvandiri kuda kuzama kubudisa maererano nezvandakaona panyika
vamwe vanoti munhu anga akakomborerwa nedzidzo uyu kana ari munhu akangosvika rugwaro rwechinomwe nekudzidza fomu 1 kwemaawa mana chete njere dzese dzakabva kupidza
Ndingakuti 1992 pandakanonga bepa ramodhi jaialbania muchimiri raka rakanyogwa netembo rinonzi ringarongwati chaoneka nebepa rakanga rakanyogwa netembo raim zvarevashe zvakanyanya kuti ndibatwe nemweya wokuda kufarira zvekunyora netembo.
Saka netembo dzenyu dziri kutambirwa sei muvanhu vanonzwa muchidetemba?
Kurarama kwangu ndokuva ndinotodedziwa pamitambo michato chinyi ndichikwanisa kupiwo zvimari izvo zvinogona kuti zvindibatsire.
Vanenge vachidawo kubatsirai vanokubatai sei mukoma Abel?
Pa0785223003. Ndichadzokorora nhamba iyi zvakare, 0785223003.
Aiwa, tinotenda zvikuru mukoma Abel nekuwana nguva yekutaura nesu pachirongwa chedu. Onekai zvenyu vateereri.
Netembe handingangooneka nayo vateereri, ndingangoti mhirizhonga kwete. Musandidzivisa kana ndichitaura zvinhu zvinovaka. Zuro ndizuro maidzipa napa huro ndichiona. Chiiko chamunoita mundirondedzere ndinonzwa? Zvodai vana mumbundi vane apo ndinorevesa. Musashoresa vana vanga vayaruka zvinofadza kuzvo. Imi makafumuka imba yenyu haina chimiro. Maiveruwadzano here nababa amufundisi zvirovana? Dai maiva mubhedhuru ndiani waiziva zvakavanzika? Haikwa napazvitoro pane vanhu zvokwadi makasvodesa. Mhirizhonga munoidireko? Tarichambira vapinji vakatoremara. Chero pasarudzo unoona vakomana mazenze kumira. Siyai mhirizhonga musachungurudza zvirema. Vakomana musaita guhu semera rokurangana zvakaipa. Tambai nechembere muchisimudza arabwa dzinowa. Mhirizhonga muguru, rudo modzvara muhana dzenyu. Rwirai veswa kurufu, musafuratira anoda kukwereta. Ipai zvose zvamunazvo kuvarombo, dzose kufa achireva. Tendai Mwari wakanaka, siyai makuhwa upenzi nemamureti. Taura zvinozorondedzereka kureva. Asi pemberai nenyika muchiparidza rudo rukuru. Kodzero ngadzive kochero kumucheche unomwe, kuti maronda acho mujehuru vaisare ichipfumbuka. Imi vamwene musazvidza muroora wavuyamba venyu. Muchiti harugoni kugeza rukadzi urwu runondishemesa. Kutanga kwemhirizhonga ombawo muyatouyamo. Mumabhawa imomo vanosvidza rurova nevakomana. Vachirwira mapato asi kwaakatangira hapana unoziva.
Manga makateerera kuna Nyanduri mukoma Abel Mauchi vekugutu kumasvingo muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndoti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai mwaka Blessing Zulu.
Tinotenda zvikuru Jonga. Iko zvino tombokupai kambo takangodaro kubva kuna Killer T.
Kana wakatongozvarwa nesiri rako iroro, chitongofamba nesiri rako. Kunyange uchifaisa manjiri yako iyayo, chitongofaisa nesiri rako. Nekuti takangodaro, takazvarwa takangodaro, hatirege kuita muweke. Takangodaro, takazvarwa takangodaro, hatirege kuita muweke. Tinozirova ngoma kunyangwe tiri sapapeni. Pavanorara na 6 isusu tinorara na 10. Pavanotsvagwa kumba isusu hatirare padeni. Pavanofamba nefuti isusu tinofamba na Jesu. Takangodaro, takazvarwa takangodaro, hatirege.
Nako kambo takangodaro kezim denso kubva kuna Killer T. Tabva tangosvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro inawo zvakare. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inoti vanhu vose vanofanira kutanga kunyoresa patsva kuti vakwanise kuvhota musarudzo dzegore rinouya. Vagari vemuHarare vochema chema nekubhadhariswa mutero wemvura yavasiri kushandisa. tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana kana muchida kuteerera chirongwa chedu munokwanisawo kuenda paFacebook page yedu yeVOA Shona kana kuenda pa www.voashona.com anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzeIsindebele.
So kuyisika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgcibelo mhla ka 23 Mpandula 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Isimo Isimo sempila kahle kamongameli webandla le MDCT umnumzana Morgan Tswangirai siqhubeka sidala ukudonselana amandla ebandleni leli. Ukufa kwamajaha asakhulayo awesikolo seSiren kwethusa abesigaba seMatopo. Inhlanganiso yezakhamizi zakogodlwayo ikhala ngohlelo lokubhalisa amagama kuluhlu lwabantu abazavota.
Manje izizakhamizi ngabona azikhululekanga ukuthi zibe ofisi ekababulanga zithi seboni ngani mhlawumbe isiyinto ye-political party ethize enye yamabandla athize naleyi bandla elibusayo.
Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa kulo msakazo. Isimo sempila kahle kamongameli webandla le MDCT umnumzana Morgan Tswangirai siqhubeka sidala ukudonselana amandla ebandleni leli. Umnumzana Tswangirai ukwele South Africa lapho ayelatshwa khona umkhuhlane wemvukuzane kodwa uthiwa usesizwa ngcono. Abanye abasekela leli bandla bathi kumele adedele emuva ukuze aziphumulele. Kodwa umbuzo okhona ngothi njengoba elabasekeli abathathu unkosazana Thokozani Khuphe, umnumzana Elias Mudzuri lo mnumzana Nelson Chamisa ngubani ozamelama. Sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Well, esingakutsho nje ukuthi ngendlela embona ngayo mina ivele indaba yahle yonakala eqaliseni laphana ngesikhathi ufakwa sabathathu. Sizakhumbula ukuthi emva u-Brave Vice President umama Makhube washo ukuthi wafaka umduli wabuka wafaka uChamisa. Yilapho insolo yahle yonakala khona. And kathesi ngengingayothi u-CSU bakuzwangela umuntu ogulayo and ngimfisela ukuthi ngawe uyaphila kodwa-ke sokungaso siba le nkulumo eziningi ngaye. Kodwa ngase siya sibule eqinisweni ukuthi sibambe into ngeqiniso laso nxa kuyikuthi njengoba kungabantu abethatha ephilisayo ukuthi i-Afrika izinto zedemokrasi ngokugcweleyo. Bekukuhle ukuthi nxa whatever happens nxa bengafilisa ukuthi engxenye ebhutini bekumtswangirayo efile ukuthi athiukunye muntu bekukuhle ukuthi befake umama Makhulu ngoba umama Makhulu le-history enhle abhosi ukuthi from 99-2000 abantu bebulawa reasons one umama Makhulu wabambelela ephatini wamsekela uTswangirayo kukho kubona. So ukuthi khathesi kusongela abo abantu abatsha belahla inkaba endala bethi befake umuntu omutsha ngibona ngathi ngokwenza njalo kuzenza ibandlelanathi lengayelidabule phakathi.
Kodwa ubona engathola yini usekelo unkosazana Khuphe njengoba siyabona sebeqalisile nje ukukhuluma ngoChamisa?
Ngakho ukuthi abantu basebenzise baba ingqondo leyanondo zakhupha amakepesi awukubandluti ubani uvela ngaphi ubani uvela bekufanele ukuthi sibili sesiye eqinisweni umama Makhulu wemye abantu bakhaya ngathi bakhulela umsukulo wenjisha yibo okukhathazayo ngoba sengathuba njalo sesinanje isikhathi ezinini futhi ukuthi umamakhobe from 2009-2000 wemfeli ubabuzwangirayo wangabi le ndaba kune izathi sihlahle kuabantuaaaeeaeuthi nxaabae-m d c bengabantu abathembekileyo abafuna ukuthiphathi iqhube esilanda bevale umamakhobe sebamsekele bakhose ngendaba zokuthi ubanobhele emashanzi masebelele.
Hello ke ngumnumzana Ambrose Sibindi ingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwavulawayo. Ukufa kwamajaha amabili awesikolo seSiren uMelusi Mhlanga loBlessing Gwenya ngolwesibili kuthiye izakhamizi zemadobo zithithibele. Ababili laba babikwa begalulile edamini leMasiye ngemva kokuba isikhiphe sabo sigenqukile. Sixoxe lomnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Liberation Front, ongomunye wabafike kusanda kwenzakala lesi sehlakalo.
Ngiyabonga babagande, sihlangane lesehlakalo esivelele abantwana beSiren akade bekhempile eMasiye Camp. Lapho kutholakale khona ukuthi abantwana abangu-8 bangene kusikebhe, but bengena nje esikuthole ebadaleni ukuthi bebengela mvumo yababalisi ukuthi futhi bayenze lokhu esingathi bahlontshele. Bayangena edamu, isikebhe sasesigalula abangu-2 bafela phakathi, kwathi abangu-6 baphepha engozini leyo.
Manje bona labo ababili abafileyo izidumbu zakhona ziyiswe nga?
Sithe siqoqa lezakhamizi ngoba sithole eMasiye kuvaliwe ukuthi sizwe indaba yakhona kude, seze ukuthi zithwalelwe esibhedlela koBulawayo. Ngabona kuse-central ukuthi kuyedingisiswa lokho abakuthi yi-postmortem ngesikhiwa.
Izihlobo sezazisiwe na?
Okwezihlobo angeke nguveze ngoba lathi into esiyithole izolo siyivakathele esigabeni seGwandavele ngaphansi kwemadobo North. Sikabi leqiniso ukuthi izihlobo sezaziwe, kodwa ngithemba ukuthi sezaziwe ngoba angithi into kade lesikolo phakathi ogoqe ukuthi bekula la ma-teacher kade bekhangelela abantwana.
Lina okwenza ukuthi lifike kuyini?
Ngiyabonga baba. IMasiye kuyindawo engenye yendawo ezisemangweni wakithi, kanti vele umgwaqo wethu sidlulisa egedini leMasiye. Khe sisizwa lindaba lathi yasithinta kakhulu njengabantu abalwela abantu ezabelweni, sathinteka ukuthi abantwana sebetholakale besiba lo mnyama besehlelwa ingozi besifa. Kwasidanisa kakhulu, kwasenza la sadingisisa ukuthi ngabe kuba le ndlela esingetisana ngayo lalaba abalahlekelwe.
Hello ke ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Liberation Front, obexoxa le Studio 7 ecingweni ekwabulawayo. Izakhamizi zedolobho leGwanda sezisole umunisipala walelo dolobho ngokudubula izinja ezitholakala zibhodabhoda edolobheni leli. Uvusisizwe Mkhwananzi uyalandisa eseGwanda.
Ikansili iqale ukudubula izinja ezihamba emgwaqweni kuleviki, njalo kubikwa sezilithumi lanhlanu izinja esezidutshiliwe edolobheni. Ithi kuyenza lokhu ngoba iningi labantu lilunywa izinja, njalo ikhangelele ukudubula izinja ezifika ama-30. Kodwa izakhamizi ezixoxele Studio 7 zithi inyathelo likamansipala leli lokudubula izinja mahlayana lingadala ukulimala loba ukufa kwabantu ngoba lezi zinja zidutshulwa emphakathini. Umnumzana Makarapa Dubo ohlala elokitini leBishop North okungela magets uveze ukudana ngendlela inja yakhe eyadutshulwa ngayo.
Umfowethu, mina ngangekho ngangisemsebenzini, ngatshelwa ngomakhelwane bathi hayi Makarapa usudutshulele inja yakho ngaphandle. So inja leyo bathe beyidubulile inja eyinsikazi yayiqulethe ziyi-3 eziyi-2 zabaleka, njalo bezidubula bazidubula 3 to 4 meters ngaphandle kwendlu yami ongenayadi khona. Njalo lapho babedubulela khona babedubulela kupublic okulabantwana abavele bedlala khonapho. Ngeza ubuhlungu kakhulu because yiyo i-security yami engigcinileyo, because enothi kwakwadutshula umuntu ukuthi ngabe kwakulezinja, izinja zazikhona kwakungasoze kube lo muntu odutshulweyo.
amapolisa kamasipala adubula izinja kubikwa engafundelanga lo msebenzi njalo ezinye izinja sezisele zilimele umnumzana Thembani Moyo ohlale elokishini le Merritt uthi okwenziwa ngamapolisa kamasipala isihluku Unobhala jikelele wenhlanganiso yezakhamizi iGwanda Residence Association umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo uthi okwenziwa ikhansila kukho emthethweni njalo baphakathi kokuxoxisana lenhlanganiso ebona ngenhlalakahle yenyamazane iSPCA ukuze imise ukudutshulwa kwezinja lokhu
ya indaba leyi yabona isilahleka mbijana of course izinja akula muntu ongathi izinja eziyiproblem kumele ziyekele asitsho besingatsho kanjalo but the way i-council esiyenza ngayo ngokubona kwethu ayihambisani le procedure yokudutshulwa kwezinja sesithola ama-complaints amaningi asuka kuma-residents ukuthi i-council ifika idubule izinja randomly ezinye zisebanikazi labantu abazikhangeleyo but zifika zidutshulwe we've got a resident osehambisa i-issue yaze yafika e-SPCA and i-SPCA yikuprocess yokubophisa i-council okuyinto kade singayicabangeli of course kule need yokucontrola izinja ezistray but indlela i-council esikwenze ngayo yiyo esingahambisani layo
obana ngezempilakahle kumunicipala weGwanda umnumzana Qhubekani Dube uthi umthetho emadolobheni i-Urban Councils Act ayivumi ukuthi kube lezinja ezibhoda phakathi kwedolobho ngoba zilakho ukuluma abantu uthi ngenyanga abantu abathathu balunwa izinja kuleli dolobho njalo kungumlando kamunicipala ukuvikela uZulu ngoba ezinye izinja zilomkhuhlane wobhova nginguvusisizwe Mkhwananzi wendaba zeStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlelwa mshweshwe
lamlela nampaba fobembula
yikudibana kuhlelo lwezemabhandleni igama nguNtungameli Nkomo Lamhlanje sixoxa lo sikomithi wekomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission umnumzana Qhubani Moyo. Ngiyakwamukela kuhlelo umnumzana Moyo.
Ngiyajabula ngiyavinyelela amaZimbabwe amahle wherever you are.
Seliqalisile ukubhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo ikakhulu emadolobheni. Emaphandleni bayabuza abantu bathi lizafika nini?
Okwakuqala ngiza kuthi kufuze wonke umuntu eZimbabwe abekwazi ukuthi sekunohlelo olutsha lokubhalisa ukuvota. Wonke umuntu ubhalisa kutsha. Akunani ukuthi wakwabhalisa kumbe wavota ngo-80 kumbe ngo-1985 kumbe ngo-90 kumbe ngo-2000 kumbe ngo-2013. Khathesi sikhanda i-voters roll entsha okusho ukuthi wonke umuntu kusukusela kumongameli welizwe kuze kufike lawe lapho okhona ubhalisa kutsha. Sesiqalisile ukuthi sifake imitshina yethu kuma-ofisi ama-district wonke angu-63 awelizwe leZimbabwe ukuthi abantu benelise ukuthi bafinyele khona bayebhalisa ukuvota. Kodwa siyazi ukuthi nxa sikhuluma ngemaphandleni ama-district lawa makhulu kakhulu okusho ukuthi abanye abantu bengaba lodubo lokuthi bafinyelele ukuthi bafike khonapho ngesikhathi. Ngizanika umzekeliso ukuthi ngithe ngisuka khona eFlabusi i-ofisi e-district itholakala eFlabusi center wena mhlawumbe yabo suke eShangane kwindawo ekhatshana sithi thina hayi ungegcuki kakhulu nxa ungehluleka ukufika khonapho. Yazi ukuthi phakathi kwenyanga ka-Okthoba iZimbabwe Electoral Commission izabe sithole imitshina yonke eminingi eseleyo. Leyo mitshina sizayisebenzisa ukuthi sigcwale isitshaha lonke singene sibuye ezigabeni zenu sihlale amalanga amaningi sikufinyelele lawe lapho okhona. Okwakhathesi kithi thina labo abenelisayo ukuthi basuke ezigabeni zokurejista uvote abafike ngobuningi babo kodwa labo nxa kule nkinga ngaukhatshana kakhulu kunezokufika ungakhali kakhulu hlala ulingiselele ubone ukuthi ulesithupha sakho uhlale ulaso ubone ukuthi ule president ekenzele uhlale endaweni le oyitshoyo kwenzela ukuthi nxase kuya kuwe sibhalize khonapho.
I-proof of residency ubufakazi bokuthi uhlala ngaphi abantu bemaphandleni bona babuthola ngaphi kuyini ubufakazi bana abamele babuye lapho?
Abantu bemaphandleni bona vele bahlelekile kakhulu ngoba kuyaziwa ukuthi umuntu uhlala evillageini ethile engaphansi kwebhuku kumbe elikasobhothile. Ungayiphiwa leyo proof of residence incwadi evela kunduna yesigaba, ungayiphiwa incwadi evela kusobhuku wesigabeni. Kodwa nxa kuyikuthi wena ngokwakho awutholanga leyo ncwadi evela kusobhuku kumbe evela enduneni nxa usuyabhalisa, uyakwanisa ukuzihambele wena ngokwakho mathupha ufike uthi hayi bo, mina nginguqhubani moyo ozalwa esanate esilabhusi udani vela ngaphansi kwebhuku likalevi mapulazi Ncube, ukuze usithi mina ngihlala khonapho. Subhala phansi wena khonapho ukuthi wena yikho oyikho khona, senzela ukuthi ungabi lo muntu ngisho oyedwa ozehluleka ukuthi abhalise ukuvota.
Bakhona mnumzana Moyo mhlawumbe abangakaze bavote, abangakwaziyo njalo ukuthi umuntu olelungelo lokuvota, ovunyelwa ukuvota, uyabe seleminyaka emingaki
ukuze ubhalise ukuvota? Kufuze ube ngumntwana weZimbabwe, uphinde ube leminyaka engu-18, uphinde ube lesithupha sakho, kungaba isithupha sephepha, kuphinde futhi kube isithupha sezenge, kuphinde futhi kungabe kuyisithupha esephepha, konke lokhu kuyavunyelwa, kumbe ipassport yakho evalid esebenzayo. Okungavunyelwayo kuphela yikuthi ube le-license yokudriver. So ungabala khona lokho the proof of residence yakho, uyavunyelwa ukuthi ube uzobhalisa ukuvota. Yikho esikwenzeka njengekomishini ukuthi wonke umuntu abhalise, kwenzela ukuthi amaZimbabwe wonke ephezu kweminyaka engu-18 enelise ukuvota. Iyagcizelela futhi njengekomishini ukuthi izikhathi eziningi sasibona ukuthi omama lama-youth ababhalisi ukuvota, awavoti. Yikho lawo sifuna ukuthi phezu kokuthi si-encourage wonke umuntu weZimbabwe, siphinde futhi sikhiphe ilizwi yokuthi hhayi, siyacela bomama, siyacela ama-youth ukuthi ukhetho lukhetho lwenu lani futhi libhalise ukuvota ngo-2018 election.
Bekukuhle ukuba lawe kuhlelo sikomishi. Siyabonga.
Siyabonga kakhulu yekanti.
Lolo bekuluhlelo lwezemabhandleni sixoxa losikomishi weZimbabwe Electoral Commission umnumzana Qhubani Moyo. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyabonga Ntungamili. Kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba lamhlanje sixoxa lomqondisi wenhlanganiso yezakhamizi zakoGodlwayo ethiwa yona Godlwayo Development Association, umnumzana Nkululeko Chuma. Okokuqala, ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Ungasitshela ukuthi kuhamba njani khona ngapho? Sizwa kuthiwa kule ndaba ye-BVR engani iyakhathaza, ungasitshela ukuthi kuhamba njani?
Ye, lukehlelo lolu olwe-BVR olusunguliweyo oluqalisiweyo ngoMvulo, sithi nxa sizwisisa lukhanya lolu hlelo kusasebhalisa esilabhusi, kodwa bathi bona ngokuhamba kwabo nxa izinto zihambe kuhle mhlaka-5 October baqalisa ukuhamba emawadini bebhalisa abantu ukuthi bavote. So bathi uhlelo luzaqalisa mhlaka-5 October lisiya ku-20 October emawadini nezindawo ngezindawo khona ngale insiza district leMzimwane district. But okungani kuya kusisane sekuthi ngathikulolunye uhlelo lolu olwesibili olokuthatha izithupha olusungiliweyo ngaberegistri olukhanya kwensiza south kakhulu luzaqala eli-November. Kuthi lolu hlelo lwezithupha luzaqala November, kuyikuthi uhlelo lokubhalisa ukuvota emawadini soluphelile. Kusisho ukuthi bazathola izithupha ithuba lokuvota selidlulile. So kusisho ukuthi laba abangelazithupha khathesi akusize babhalise mhlaka-5 October kuya ku-20 abantili baze bathole izithupha zabo eli-November. So sibonani khonapho ngani akusahambi kuhle, lokhu kuzenza ukuthi abantu bagcine besele bengabhalisanga ukuvota.
Lina njengenhlanganiso kuyini elikwenzayo?
Sizama ukuthi njengoba sikunanzelele lokho okuyinto okubuye endlebeni zethu ye-Action Ethu namhlanje, sesizama ukuthi-ke kusa ngoMvulo langolwesibili sikhulumisane labe-registry, sikhulumisane labo khona ngale ukuthi mhlawumbe nxa uhlelo lwabo lolu lwezithupha bengalwenza kanye lo hlelo lokubhalisa ukuvota, ukwenzela ukuthi umuntu enithi uthatha isithupha aqeda lapho agijima ayibhalise ukuvota.
Yona inhlanganiso yenu isike yaphathisa yini kundaba ezinje, kumbe liyaqala nje ukudibana lo dubo olunje?
udubo olufana lalolu inhlanganiso yethu inhlanganiso esungulwe ngomnyaka ka-2015 kungelakhetho olukhona kodwa inhlanganiso ekhangele ukuphakamisa amalungelo oluntu esigabeni sesilabhuthi kogodlwayo inhlanganiso ekhangele ukuthi amalungelo abantu ayaphakanyiswa ayathuthukiswa amalungelo abantu afana lawana lokuvota amalungelo abantu kwezempila kahle amalungelo abantu kwezemfundo abantwana kwezemfundo kanti nokuqhutshwa kokulinga amathuba okulinganiswa kwabomama so sikhandela ukuthi-ke le yinhlanganiso engathi ngesikhiwa it plays a watchdog role in playing an oversight and also providing a platform ukuthi abantwana bakugodlwayo bomama labantu bonke jikelele kogodlwayo iklabhu amalungelo abo aphakanyiswe so yikho-ke lolu daba siluphethe ngalendlela saluthathela phezulu ngoba kuyabe sokwephula amalungelo oluntu
khona kugodlwayo kumi njani sikhuluma nje ngabezombusazwe liyababona yini bebhodabhoda bedinga usekelo
okokuqala besisemahofisini awezekhizolo ilanga lonke sikhona ngale asibonanga bantu bezebhakisi kwakhanya ukuthi abanye ihofisi yezekhi le bekumele ibe ehofisini yayo izekhi lapho ekhona ihofisi iduze kwahofisi ka-DA isikomiti so izekhi ofisi yayo kwakhanya ukuthi yona incane ayeneli ukuthi imishini ingene phakathi abantu babe bebhalisa bephakathi kule hofisi basebecela ikhansili ye-insiza ukuthi banike ihofisi basebesathola ihofisi lapho okwakuyi-constituency parliament office ye-insiza north ezisetshenziswa ngobabo-endulayo manje kwakhanya ukuthi uba kulanga sasuka kuleyo ofisi so izekhi yasiphiwa-ke ukuthi ibhaliseli kuleyo hofisi ezisetshenziswa ngobakulanga manje izizakhamizi ngabona azikhululekanga ukuthi ze kule hofisi ekababulanga zithi sekubona ngani mhlawumbe isiyinto ye-political party ethize enye yamabandla ngale ibandla elibusayo but abantu abayenelisi ukuthi abaseyenelisi ukuyehlukanisa ukuthi hhayi leyi hofisi ayisetshenziswa umuntu oyisebenza swaphuma sebengahamba bayibhalisa abazombusazwe sebeqalile ukukhankasa siyezwa kodwa usuku esihlangana lalo ukuthi eyonsiza north ikakhulu ensiza north sizakuthiwa kulabantu abathisela imizi kubangiswana ngezepolitiki khonale ukuthi abanye ngabe-m d c abanye ngasezapho abanye ngabe-m p p abomduru abanye ngabane onsebethisela imizi siyakuzwa khona lokho njengenhlanganiso sesizama lathi imizamo yokuthi ibone ukuthi abanjalo kungaphathiseka njani lokuthi udlame lolo seluqalisile ukuvela lungabuya lunyathele lungabi khona nemizamo yokuthi abantu bafundiswe ukuthi bahlalisane ngokuthula ezigabeni
hhayi kubezwakala isikhathiso singasavumi siyabonga kakhulu mnumzana
ngiyabonga ba
lo-ke ngumnumzana Nkululeko Juma umkhokheli wenhlanganiso yezakhamuzi ze-insiza ebesixoxa layo kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba
le yi-studio 7 esakaza ezimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-voice of america ese-washington lisibamba kumagagasi aku-909 medium wave laku-shortwave 4930 6065 15460 lagu 13860 kilohertz.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Okwamanje ke sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Yalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa lo nkosikazi Siboniso Moyo Ntandambula owelupane kuward 28. Umamoyo uthi yena labanye bakhe bazimisele ukuthi bavote ngoba baboni ngani yikho okungabancedisa ukuthi bephume ebunzimeni abakubo obugoqela ukuswelakala kwemali.
Okokuvota hayi esingapha kithi kakukafiki kahle kahle. Kuseselupane center bathi bazabuya sebehamba-ke ngezikolo ngezikolo bayatsho ukuthi sihambeni siye-register ukuze sivote sivotele sikufunayo njengobana sinenhlupho ezithize sikhala ngazo ukuthi ngenye lezo nhlupho kumbe zingaba lobubelo kodwana ekuvoteni khona lapho sizwa abanye bathi amtshini yakhona isebenzi kahle ibeama-fingerprint yanjani njani so ngingazake ngichaze kakhulu ngoba yinto engakafinyelelikiyo kona abarejista bathi bazabuya ngoba sakubona kuphephandaba ukuthi ezikolo zethu ngapha babuya futhi ngo-November
kathesa kula muntu osesiyabhalisela ukuvota
hayi khathesi kakula ngaphandle kokuthi ungayafika elupane senti
uhlelo lokuvota lolu yindaba egudwini khona ngapho elupane yini kumba abantu hayi abalandaba baziqhobela imisebenzi yabo yangensuku zonke
hayi uhlelo lokuvota yindaba sibile segudwini ye abantu sebeduvekile sebehluphekile abantu bayakhala emindlebe usuku ngoba into okuthiwa yimali imali ukuthi uyi-teachers hayi imali siyilihlo lentwala ayisaboni imali yona le yethu esilayo yona iyathandwayo hayi ukuthi uyi-teachers vele kayisabonakali yona
abantu baphila njani khona ngapho bengala mali
kathesi siyathengisa kunje siyathengisa kula mabele siyahamba sihlengenisa edorobheni nakutshela bethi imali bayifake efonini hand to hand akusela mali oyinikwa hand to hand xa wena ecokesh kutsho ukuthi hayi akusela nto ongayenzi ma usufika khonapho nge-ecokesh ma uthi uyathenga ezitolo nakho kulobunye futhi ukuginyaginyana ubucili labo buthize ngoba abantu sesibanjelwa kwafana suzauthiwa ma uthenga i-ecokesh ye ma ukhipha i-$100 kuphuze ukhiphe $10 thina udlulisa ne-$5 kumbe ukheshe awuthi imali edlula $5 xa utshela ukuthi thina sifuna vele ukheshe exactly xa uthethe impahla ze-$39 make sure ukuthi ukhetha $39 yona leyo oyakuyikhetha ngoba ukuthi sikunika i-change kasilayo leyo mali
izikolo zisanda ukuvulwa kathesi pho abantwana bona babhadalelwe ngani imbadalo yama-school fees
baxotshiwe lami ngilayo khonapho wami layo uxotshiwe khona la ngoba zona izikolo kazilawo wona ukuthi ama-swiping machine la ukuthi sifike siswayiphi kumbe si-ecokheshe kazilazo izikolo zonezi ezemaphandleni vele silazo
kodwa uhulumende anti liyakwazi ukuthi wathi abantwana bengaxotshwa bexotshelwa kungabi le mali yokubhadala
uhulumende iyakhuluma ikhona le upstairs but i-underground lapha abantu bazenzela abakufunayo ngoba abantwana ukhuluma iqiniso kuhle abantwana bayaxotshwa la baxotshiwe kuthani sebexotshiwe layizolo baxotshiwe nangani umntwana kathesi uyalakwapha futhi kuthiwe kufunakala imali yesikolo kufunakala imali yesikolo kuthi simali isefonini ngizayenza njani ukuze ngiyikhiphe leyo mali esefonini a umntwana ngu-grade 7 kufuze ukuthi abhale nxa yelokhu exotshwe exotshwa anti uyabona ukuthi vele ubunzima sesibuthwele ke kathesi emakhanda le mahlomi siyasindwa khona la ngobunzima obukulonelikiswe
okwake kwathiwa ngukhulumende ukuthi abazali bayenelise ukubhadala besebenzisa imbuzi
lapha bebengakakwamukeli kwathutha nje kungamafungafunga kodwa into yangikhona ayisazange isaphumeleli khona bafuna imali ngqongqo ngokwayo ungababuza bona ukuthi sokubana lina liyasebenza lini imali liyayithola yini bona labo kabayitholi kodwa kithi bayifuna yinini
manje umntwana uzahlala kuze kube nini
ubaba esiyaxolisa khona ngale sikolo ukuthi hayi imali sisanjani sisayidinga sizama khonaoku ukuthi siyekheshisa yona i-cash out leyo i-$100 bethathi $10 bekunike $90 kusenzela ukuthi uzobhadala esikolo ngoba ukhanya ihulumente sikile ebantwini wena muntu odubekayo ngososaphotha ihulumende
vele le nhlelo zenu leziyane zokuthenga impahla kwele South Africa lizothengisa lakwekelelani
senza i-bartertrade ngokutshintshisa ngomuntu ngoba imali yona ebantwini kakula sibe sesu siyadinga-ke ayizigayo ezithengayo kobulawayo thina esihambayo singafika khona ngale besiye befake imali efonini come to lapha nxa ususiya ngaphandle ngenxa umuntu ungaze funa olunye ulutho njengasasihamba siyadinga izigqoko le ngaphandle into eziningi vele ezinyeizinsekabizivela out imali isefonini uzayitshintshe uyithini uyisa kurani uzayitshintsheke
sibongile kakhulu ukuxoxa lani kuhlelo
hayi nami ngibonge kakhulu namhla ngajabula sibili nami ukukhuluma lani sengangena ehlelweni sibili nami
leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosikazi Siboniso Moyo Ntandambula isakhamuzi seLupane ward 28 asidibaneni njalo ukuhlelo olufanayo oluphathelane labesifazana ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
Hayi siyabonga Sithandekile ubelelanga elihle.
Why isn't he suspending himself?
Honorable Dozi, please.
Why isn't he suspending himself?
Take your seat, Honorable Dozi.
And listen to Ubaba Gatutuzani. Ubaba Gatutuzani. Ubaba Gatutuzani. Ubaba
Tutuzani, Ubaba Tutuzani, Ubaba Tutuzani, Ubaba Tutuzani, Ubaba Tutuzani, Ubaba Tutuzani.
Ubaba kaTutuzane sigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje singake hlukani wathi ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo lamhlanje. Isimo sempila kahle kamongameli webandla leMDCT iba indaba egudwini. Silugqiba ke lapha uhlelo, igama nguChris Gande lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.